manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose. Vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura, magetsi uye dzisina magoni. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru. Vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19, masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira. Ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose, zuva iri racherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi, Amai Rutendo Zhou, vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema-chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo, kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Sinzi kampani yangu isiri kuproduce, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries? Kana lockdown iyi yazopera chii change chichaitika? Sinzi makambani asiri kuproduce, vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa ninyi yekuti makambani zanenge asingachakwanisi kuti bhadhara.
Mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isusu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana, varikutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanzagara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ina vanhu 5 inoda mari inosvika 6500, but tirikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500. Ipapo pa2500 ndo patirikuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani, anamuzvina bhizinisi vatinoshandira namakambani varikutoderedza mari dzedu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro rine ramangwana ravo.
Isu basa redu nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira, inoti tourism pachirungu. Asi semaonero angu nemanzwira andiri kuzviita, vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvikutotityisawo kutoti tishange tirisi chii mangwana, kuti mabasa edu vamwe vedu vakatomiswawo mabasa. Ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa, uyezve kuti iyo industry ya tourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvemve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murau wekuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa, vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
Reconfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemihoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vavachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Uko MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuro yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapihwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuro ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande, vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafanobata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa, asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union Reverend Ephraim Katsina vanoti kanzuro inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapiwo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katsina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi, vari pasitini nhasi izuva ratingati rechitu and half nokuti vakatanga muzvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi, asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara yapona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovhaidwa transport sezvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapohwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndaana mukoti chete vangava varamwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana naana mukoti saka pare zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanharo kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vashandi ndava ivo vari kuti illegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake isusu tati bodo izvozvo hazvikwanisike bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasununguka chaizvo kutaura navo nokuti we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipanyaya iyi.
Nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara. Pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuZambia. Dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi, hapana magumbeze, hapanawo mvura yakachena, magetsi, chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere. Chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai Muliswa Chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19. Mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura magetsi zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara.
Those electricity water the dust is being taken care of
hapana mvura magetsi pamwe nemagoni zvikuedza kugadziriswa asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe.
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo utsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya.
I think at one point the demo was in problems because it said
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa.
Mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Mutoo vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chati chamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatishaimo Mutizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti.
Pachine zvinhu zvekuti zvichida kutengwa tichiita zvinoita basa racho, zvikatengwa tonoita basa racho, especially takadarisa kunhau yeplanting nemagezi.
Vachitaurawo pamusangano wanhezuro, amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza necommittee yenational task force, kunyange committee iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think Chiangonzi Chuya Mutore ka one. And then according to my needs and kukura kwe center, tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyi yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvichitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzurechinoi tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure, kuratidza kuti isu takaenda nekunovanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagare muchinoi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisika kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chinhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekuti vharira for 20 years yavari kuti hanzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa, fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zviri kunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapiwe nawo vachi
munhende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika yeZANU PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
ZANU PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeZANU PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuoneka kuheadquarters yeMDC environment yeMuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuruvengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muZimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuUnited Nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanoti vatapi venhau vanodarika 10 nevashanu vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tinge tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia alliance of zimbabwe vanigel nyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka rinoona zvezvikodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vachristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburitsa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Yashuka nguwa yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadive vhoende totabeth manyoni ndiro Zimbabwe zvatowana president ndosvitenda chose asi chandinongoda kungotaura pamusoro pepresident chekuti dei vagadzirisa makius ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zvehuori kuti kunoo kwandinogara hupfu uri kuti wahuori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika dai zvinhu izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira makiu pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvemunegwara rakanaka kusi kwandiri kuno kuhupfu rusva 250 asi hapana Apana mare yacho kwatinoiwana saka dai vagadzirisa takwanisa kungotengopfuwa 70 bondi zvinezvi zvafamba zvakanaka kuti kuno kumakiochi akanyanyisa kuwanda akazara singaite sandinongotendawo panyaya yekuti vagadzirise ipapo ndopandirikukumbira kuti president gadzirisei panyaya upfu kuno kutanzwa nenzara ndiri tabethi pazimbabwe apo tirangarireiwo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aimbo wempati wepagedhe weCapes United iyo yakashura mare kuma 1980s nekuma 1990s vaSteven Chisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe yaurayiwa nemhaka yemari. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaChisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCapes United muna 1979. Vanoti nhabvu yashanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Ndaipiwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kuti timu yangu ihwine.
VaChisango vakabatira Capes United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi maCup Kings inana Sheki Tauro, Joe Shambo, Stix Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Amayenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. VaChisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. VaChisango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makoch aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana munhutamba bhora vangowanawo macertificates handizivi kuti vari kuvaona kupiwo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Timareferees haasi kurefura achirefura kuti tiri kurefura kugemu tiritambwe according nemalaws aro. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
VaChisango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kachinji unoziva kutenderera National Stadium uchimudzi enda kugedhiro enda kugedhiro isusu takatambira Capes unotoita hondo yekutoti upinde mubhora imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora uku ndichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozonzwa player Dynamos ichiti ndiri kurambidzwa kupindawo futi shamwari asi kuti bhora rizonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi avanhu havachada kutiona.
VaChisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus panguva iyo pasi rose riri kucheretedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Welamukela ku-Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengensukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo umsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Skobokobo eNkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhona kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini yakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthi
azi. Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu kudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuza ukuthi ngisinzeni ukuthi kani. Uyalamba ukudlula abanye akukho engcono kunayo elamba yesikinayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-60 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efeyi. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi December, January, February, March. Azikange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka. Elamashi imali yabuya ngo-June. Bathembi ukuthi bazabisa elaFebruary labuya ngo-June. Bathembi ukuthi bazabisa ekaMarch. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla. Imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebevele bedenisisa laphana kusela amadola. Senzelana amasawu. Ukuthi lami umuntu oke wafola idola akusamelanga vive ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengafela. Ukukhangelela ukuthi ongazange afola idola sekumele afola ukuthi. Yiyo indlela emkhulu ukuthi umuntu vele wesigabeni kutela kale enga kabeneti pang.
Kona loku kudla kuyabe kuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngo-December kuthela kale amabele e-cooking oil ye-beans. Send month January katholakala i-rice le-cooking oil le-beans. Kanyelela ukuthi this month ithele futhi i-rice ngoba bashiyarethe njalo bathi amabele asese.
Okuvela kuhulumende ke.
Hayi, sina lapha kakhulu sibona elivela kuhulumende. Asiboni lutho yisho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development is not development. Akuna lutho lenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku ward 5 esiphunyuka. Uko Chief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo waka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichasisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden eStockholm eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-extenda ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo iy'mota zabo and ukuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhanele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-50, njalo kuyini esingakwenza let's notice the networking, regional networking. Ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest adivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local governance. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women, kumele kube le women labo young ladies khona lapho. Kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula leHyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yengwasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamaTonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecouncilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela, kube kuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe bele sithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonisa ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana oseplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthayithi ubuntu lerod nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo eseplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifundwa lasesikolo kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo esifana labo okamile abantu ukamile yona kwakuyindawo yabantu basesikhalangene kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokalo ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha lo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kunganikuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekujene ngilibhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphonga ukuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe izinto zinzima zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moy uthi into ngempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekujeyini engileza khamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
idlala esibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali asaungakazibona 10 kg yafika ku 110 so umumo sibili eqinisweni hayi awumuhle ngakulezi inhlanganiso mbe ezingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi imuli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu bezimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi westudio 7
ngise majawundeni eGwanda ngiAbet Ncube
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
liyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisi Wedube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiya nika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa izama kubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo i-city council sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imbono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ezabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzanu PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule.
Udlangile umlinge esenqoba.
Ungikhumbule,
ungikhumbule wenkosi.
Ungikhumbule mina, wena wenkosi.
Ungikhumbule
baba.
Ungikhumbule Nkosi yami, lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukhuzula kalalo, lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya.
Ungikhumbule mina, wena
wenkosi yami.
Ungikhumbule,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho izono
zami
sinzime perfumlweni,
we baba
sisuse wena baba,
wena
ngothula ngomsa wakho.
Ungikhumbule mina, wena wenkosi
Nkosi
yami.
Ungikhumbule Nkosi yami.
Ungikhumbule baba,
Nkosi
yami.
Ungikhumbule Nkosi yami. Lapho imihla yami,
imihla yami
incipha emhlabeni,
we baba
mangikubone Nkosi.
Nkosi yami,
ngikukhumbule kuwe.
Ungikhumbule mina,
ungikhumbule
Kumbula,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Ta la 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 la.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho izono
zami
sinzime perfumlweni,
we baba
sisuse wena baba,
wena
ngothula ngomsa wakho.
Ungikhumbule mina, wena wenkosi
Nkosi yami.
Ungikhumbule Nkosi
yami.
Ungikhumbule baba,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho imihla yami,
imihla yami
incipha emhlabeni,
we baba
mangikubone Nkosi.
Nkosi yami,
ngikukhumbule kuwe.
Ungikhumbule mina,
ungikhumbule Nkosi yami.
Khumbula,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami.
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Ta la 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 la.
umculo weBlack Mambazo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.